kudarerese net nengo shanu dzetipusidza dzingwa dzinosanganisira vajemason timba vawebster maondera namai vongaitome vose vari nhengo dzesenate muharare mutauriri wenational assembly vajacob mudenda vadzinga nhengo gumi nenhatu vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu vese vadzingwa vachadzoswa kudare
mhinduro yangu kuna vamorokele kana ndikangowana mutongo wapiwa nedare ndichauverenga uye kana uchimisa kudzingwa kwevanhu ava ndichauverenga uye todzosa vadzingwa ava
vanga vari mukokeri wenhengo dzetpc munational assembly vaamos subaya vabvuma kustudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa
pane mahazi taaverengwa naspika ekurikola mamembers etpc asi regani reberi richiti nhasi tatiri kucourt ne application neinterdict yokumisa speaker kuti vasarikola mamps kana kuti nhengo dzeparliament dzetpc chikonzero chiri chokuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosa ekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu kutpc hatidi hatimuzivi saka interdict anga rekuti iyo vanofanira kumisa speaker senate ipresident kuti muchazoita marecalls kana nyaya yapera kupi kudare rekoti
tpc yakaenda kumatare ichiti vachavangu haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu vachibaya vati vamudhenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare asi vachiti kudzinga kuri kuitwa vanhu vetpc hakuna maturo ose
zvokubudisa mudare national assembly zvagara hazvina kana maturo hazvina musoro nechikonzero chiri pachitoka chimbotaura kuti ini ndipandakamira panapa ndini opposition leader of parliament wetpc in the national assembly kududzira kuti kana pane any communication from my part inofanira kuya turuni nyaya dzemarecalls takatara kudhara kuti anonzi chavamuyu haasi munhu wetpc naizvozvo haana simba rokurikola nhengo dzebato retpc saka hazvina kungatambira zvisina kana maturo
vamwe vadzingwa munational assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato retpc vagift osalosiziva vaadmo chiyevero vekuchegutu west vastephen chatiza vekugoromonzi west navaoliver mutasa vekuzvimba west hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipan pogen sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo izvo zvapa kuti studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare rehigh court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzetpc ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere